sezvamunoziva tanga tisati tambosangana kubva zvatakapatana nevabuye vedu ava. Saka taakugadzira musangano uchange une zita rawo, une makazi awo. Asi chikuru-kuru chakakosha chatirikuita pamusangano awo, tichabuda negwaro ratinoritiro document inonzi HOPE, Holistic Program for Economic Transformation, inova iyo yokuti tigadzirise ikonomi yemuno munyika yadai kuvata negotsi. Tichagadzira futi dokumendi rinonzi ARREST, inova iyo political program yokuti titarise nhaurwa yemaelections ari muZimbabwe.
Saka bato renyu rinenge raakunzi chii? Matove nezita racho here kare?
Pane zita rapropozwa richange richishanda rinonzi People's Democratic Party, kana kuti PDP muchidimbu. Takaona kuti yava nguva yekuti tiise vanhu panyaya yedemokrasi. Vanhu ndo vatiri kushuvira kuti vave nerugare rwakanaka.
Ko, pamazita ari kusimudzwa ekutora zvinzvimbo kana zvigaro zveutungamiri ndeapa mungataura?
Pamaprovinces atenderera paupurezidendi pana ivo vabiti, pavice president pakanominatwa vasipepangomo, pauchairperson pana mai Lucia Mativenga, pavice chairperson pane vaviri varipo, pana Last Mahenga Hama navawachi province yekumatebeleland south. Then paorganize pana vaSolomon Madzore, paspokes pane ivo vano vari kushamarara. Pamadzimai kuna mai Masaiti ndo variko. Tichiita takadaro takadaro, tinotarisira kuti leadership yatiinayo mazita akajairika muZimbabwe. Nhanzvi dzinoziva basa inhanzvi dzakasevenza stiki pagovernment of national unity. Vanhu vakamboita rugare, tagadzira timu dai yanga iri timu yebhora. Inini zvangu ndinosapota Manchester United. Tagadzira Manchester United yepolitics.